Shanduko hapana zvikubatika zvinoonekwa. Chokutanga chatofanira kutaurirana ndechekuti takabvisisa Mugabe zvaitaura kuti kuna makriminals anga akatenderedza vaMugabe. Makriminals aya hatitatama kuona iko zvino. Tatangoona Matemba asi iwo makriminal makuru achiripo akaita rurasademo. Saka zvikuru kuru zvaitariswa navana veZimbabwe kuti ikonomi yedu iri pari nani. Kuti zvekare tinge tina marelations kana tingati governance nelegitimacy tisingakakawadzana uyezve tichitaurirana murudo sevaZimbabwe. Indastiri dzichiona dzaakudhivheropa. Ndinofunga munongozviona kuti nyika inoramba ichishayiwa mari, nyika inoramba ichishayiwa simba, vanhu veZimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo.
Vachirumanzi, tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko. Zvii zvamungataurawo?
Maybe tingatanga kutaura nepolitics. Ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzaakuona kuti muZimbabwe vamunangagwa vavapo, vanhu vakuita madiro aJorjina pane zvematongerwo enyika. Tozobvapo toenda kunenya dzoufumi hwenyika. Tiri kuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika, nokuti pashure apo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state banana republic, nyika isisina maturo. Saka engagement iri kuitwa navamunangagwa, nyikavo hombe dzakuteerera, vamwe vakubuyawo nerubatsiro rwavo. Tiri pane nyaya dzoufumi papapa. Zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomuka asi inyika yavapa recovery path.
Vazho.
Mukuru wangu vachirumanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezvanhu. Tandoda kutaure ndekuti hakuna nyika ingadhivheropa isina mari. Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine bond. The best way yesolution yokuti tiende mberi, kana tichida kuti maindastri amuke, ngatibvisei chinhu chinonzi bond paper, ngatibvisei maRTGS. Isu maZimbabwe tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu.
Vachirumhanzu,
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei. Zvakaita umwe wangu vazho vari kuti bondi hariiti chichichi. Kumangwana tikafuma tichiti bondi raakunzi ZimDollar, difference iripo ndei? Inyaya yamaZimbabwens yokuramba vari fixed kuekonomics dzamakolonialist akudhara. Ipapapa, this is why you find that vanhu vanoti dollar yechichi. Kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama, zvinongoita vana Nigeria vana Naira vana South Africa vana Marana vana Botswana vana Mapula. Saka issue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara zvekuti zvinhu izvi hazvidini hazviitiki.
Vazho, taona nhasi vaMutuli Ncube vachiparura bhajeti ya 2019. Munoti ine bhajeti?
Bhajeti inoonesa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti international best standards. Kana tikatarisa education for example, budget inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget. Saka budget yavapresenta haikwani ipapo. Kune mainternational and even macontinental standards.
Chirumanzi, munoti ione budget yaparurwa nhasi?
Budget rava Mutuli Ncube rakanakisisa kune avo vanhu vari very positive. Dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international best practice. International zvichimborevei? Kwaisusi tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika, chakashata chii? Toti vazhoo here vachiita minister of finance?